Zimbabwe maratidza chido chikuru chekugadzisa matambudziko akatasana nenyika apo vakuru vakuru vemachechi pamwe nevatungamiriri vezvematongerwo enyika avo vanosanganisira mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa, mutungamiriri weNational Constitutional Assembly vaLaf Momaduku nevamwe vaungana muHarare pamusangano wekunamatira nyika kuitira kuti nyika ibudirire zvakanaka uye murusununguko.
Vana vari kuneseka panguva ino takaema kudai baba wedu tinondokumbira ruregerero runobva kwamuri ndokuti ngegwinyiso takavaona vana veisungwa veiiswa muchitirongo zvikatitambudza mukati mwemwoyo yedu kuti chiini choitika. Nguva imweni kusungwa hapana chavanoziya. Tinondokumbira kuti vana vamwakatipa vakure kudai ngemakurire akaita mambo Jesu, Luke 2:52. Mwakakura mambo Jesu mukati meruziyo, mukati mwekuti wane vanhu nemukati baba wedu mwemwiri wenyu. Tinondokumbirawo kuti vana vamwakatipa baba wedu mutidetsere tikone kuvakudza kudai ngezvemunoda Mwari. Mwoyo wangu mwewedu unorwadziwa semabhishopi, semacaptains of industry, semaleaders, senation, tichiona vana vedu panguva inoi baba wedu yokunaya kwemvura vamweni vechiri kuwangengwena kuenda Joni kootsvake chekupona ndicho. Asi vana vevapfumi Mwari vanomburuka ngendege. Mwari tiregererei, tinokorera. Tinokorera Mwari, tinode kudetserwa ndimi. Vana vevarombo vanoryiwa ngengwena, kuryiwa ngemhondoro mukore unou. Vedu vechidarika ngezvikepe, vedu vechimbururuka nendege.
Munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vati musangano uyu ndewokuunza Zimbabwe yose pamwe chete kuitira kuti paitwe hurukuro dzekutsvaga nzira dzekupedza gakava riri munyika.
Hokero yataita iyi yanga iri yekuti tiparure nyaya yeku nyaya yekuti nyika yedu yeZimbabwe ikatanga kutaurisana. Nekuti pane zvinhu zvakawanda zvisati zvagadzirisika. Makakava atinawo munyika ari kukanganisa zvinhu zvakawanda. Saka tangatiti isu semakereke tigadzire nzvimbo yekuti inzvimbo yokunamata asi kumutsa mweya wekuti nyika ingatanga kuwadzana zvekare.
Vamutata vati kunyange hazvo vamunangagwa vasina kuuya mbune vafadzwa nekubudirira kwemusangano uyu. Vamutata vati danho repiri ravachatora semakereke nderekugara pamwe chete navamunangagwa navachamisa vokurukura zviri kunetsa munyika.
Tinofunga kuti isu nyaya yabuda apa inotoda kuti tibva panapa tinonokokera vamunangagwa navachamisa kuti vasangana manzwa vese vachitaura kuti ndozvavanotarisira. Saka makereke akamirira kuti vachiita izvozvo. Ndofunga ndo next step yatinoda kuti titore. Tiri kuti utungamiri hwemakereke tigadzire tione kuti ndevanoone vangaenda. Vanoona mutungamiri wenyika kuti zvingaita zvarini kuti vasangane navachamisa kuti bopoto iri ripera.
Vachitaurawo pamusangano uyu vachamisa vatenda vedzisvondo nekuumba mukana wekuti nyika ite hurukuro dzekupodzana pamwe nekuumba nyika.
Pagungano ranhasi taona sokuti inhanho yokutanga yebasa ririkuitwa nemakereke. Tinotenda makereke nokuti makereke haana kwaakarerekera. Makereke kunyanyanyanya ZCC vana Yuda Soso vana ABC vaita basa guru zvikuru rekuunganidza vemapato, rekuunganidza vatungamiri vakasiyana siyana. Ndo zvatinotarisira kuti zvivandudzwe zvigadziriswe zvakanaka, tikava nechechi yedu ichitungamirira zvepanyika kuti tikwanise kufamba tichigadzirisana, kwete kuusha vekunze. Asi kana zvarambawo zvine zvakuda kuti vokunze vabatsire kuti nyika yedu igadzirisane. Nyaya yegakava riripo rigadziriswe, nekuti harigadzirwi nenyaya yekuti tinge tichiviga misoro yedu muvhu semhuka inonzi ostrich.
Vachamisa avo vasina kuenda kumusangano wakakokerwa navamunangagwa nezuro vatiwo hazvibviri kuti pasati pave nekuvimbikana vokokwa kunzvimbo yakarerekera kubato reZANU-PF.
Chinonetsa pastate house ndechekuti inzvimbo yakarerekera divi rimwe chete. Haugoni kushedzwa kumba kwemunhu wonzi uya tizotaura nemamu nekusanzwisisana. kokanopinda mukatadza kubuda mbamake saka isu tinoda kuti zvino izvozvo titange tagadzirisa kuvimbana hakuna munhu anongoti ngati tamba tose tisati tawirirana ngatiwirirane mafambiro tawirirana chechi ndiyo inogona kutibatsira kuti yananisa tawananiswa pamwe chete tochitanga kukokana kudzimba kungava kudzimba dzinogara vamwe kana kusingagari vazhinji izvozvo zvinozouya asi tambowirirana kuti donzo rinofanira kugadziriswa nderipi chokutanga chechipiri pane nyaya dzakawanda ndine maMP kutaura kudai andinotungamirira asi tiri kurara mudzimba vamwe ari muzvitokisi izvozvo zvoda kuzvigadziriswa nokuti hatigoni kutaurirana umwe akasungwa muromo hatigoni kutaurirana umwe akasungwa maoko saka toda kugadzirisa nyaya yokuti mauto edu anoita basa rakanaka munyika ngaadzokere kumabharaki munyika muwane runyararo vanhu vofamba zviri nyore vanhu vasatongwa nekuti nyaya yekuti uri bato rakati zvagadziriswa izvozvo nyika yedu inofamba zvakanaka
mumwe wamadzimai apinda musangano wanhasi vachibva kuguta rebulawayo amai Ngani Mukadla vati zuva ranhasi ravapa tariro yekuti zvinhu zvinogona kugadzirisika munyika asiwo vati havana kufara nekusauya kwemutungamiriri wenyika kumusangano wanhasi
dai vauya kwazvotaurwa sevanhu vese tiri pano pano semunhu anga tadaidza tese dai avouya ndavura kunge kuti kusauya kwamebva rokutiti uyu haana kuyawo kwavo nezuru saka ndoda kutiwo ndisaende kwaari kuda kuenda ikokoko saka ini hazvina kundibatwa zvakadai vauyavo sapurezidendi wenyika vakauya kuzokubanira zvicharane nevanhu vari pa vakanzova mashoko achitaura nemabhishopu nevanhu vekushechi vose vanhu vekushechi vada kubatanidza ivo semutungamiri vada kusimudzira ivo semutungamiri kuti vaite wisdom vakapiwa vakuda kutonga newisdom yamwari ndopa zvo zvingakofamba
vataura pamusangano uyu vakamirira vechidiki muzvare namatai kwekweza vatiwo shuviro yavo ndeyekuti panotaurwa zverunyararo pataurwe chokwadi chezvakaitika vati zvakakosha kutaura kutyorwa kwakaitwa kodzero dzevanhu vakatyora kodzero idzi vobvuma pamwe nekukumbira ruregerero pasati pataurwa zverunyararo
isu vechidiki tinenge tichida kuti tisvike panzvimbo panenge pachitaurirwa navanhu chokwadi tinenge tichida kuti vanhu vatangire pakutaura zvinhu zvakaitika sezvazviri vanhu vakwanise kutaura kuti kana paine mahuman rights violations akaitika kana paine vanhu vakakuvadzwa kana paine vanhu vakafa kana paine vanhu vakakanganisika tikwanise kutanga tachitaura izvozvo nekuti usually vanhu vanokuvara kana panhu pachinge paipa kana panhu pachinge pava kuita noise vanenge vari vanhu vanenge vari vana vechidiki saka tinenge tichida kuti tange tabvuma kuti zvisvika pakakanganisika nekuti hatingangosvike panzvimbo tichitanga kuti peace tichiudza vanhu kuti regererai regererai but hatisi kuacknowledge kuti pane zvakaitika hatisi kutaurirana uyezve kuti vacho vakakanganisira vamwe vachazoitwa sei saka isusu vechidiki tichinge tichida kuti nhaurirano yepeace ive holistic include zvinhu sezvakaitika include vakakuvara vakakuvadzwa include maaspects ese aya kuitira kuti zvive zvinhu zvekuti tinenge tichinyatsofila kuti tarepresentwa uye vhoisi redu rinenge richinzwika
vachitaura vakamirira vamunangagwa amai Opa Muchinguri Kashiri vati zvaitwa nevedzesvondo zvakanaka uye zvakakosha sezvo zviri kubatsira mukubatanidza vanhu vakakurudzirawo kuti munhu wese ave nechekuita mukuunza runyararo munyika
constant interruptions and prayer of this nature are positive and will help foster continued dialogue between government, the church.
Kusangana neminamato yakadai zvakanaka zvikuru uye zvinobatsira panhauriranwa pakati pehurumende chechi nevanhu vese makungano akadai anotibatanidza sevanhu vamwe
vedzisvondo vanamatirowo mutungamiriri hwakanaka munyika kupedzwa kweuori pamwe nerudo munyika musangano uyu wakokerwa nezimbabwe council of churches zimbabwe catholic bishops conference evangelical fellowship of zimbabwe pamwe neyudhas ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.